dare ramagistrate iro ranga risungamirwa nemutongi wedare amajosephine sande rashanyira kumba kwavakasukuwere kuborodhel uko raratidzwa zvikasha zvembumburu zana dzine gumi nenhatu dzinonzi dzakaridzwa pakaitwa chirongwa cheoperation restore legacy nemauto chakakonzera kuti vamugabe vasiye basa mudhuri wemba yavakasukuwere wanga wakaboorwa nembumburu mahwindo akapwanyika uye dzimwe dzembumburu idzi dzinonzi dzakasvika kumba yekurara yavakasukuwere kunyange hazvo dzakazadza kupinda mukati sezvo imba yavakasukuwere yakagadzirwa zvokuti mabara asapinde mumba kana kuti bulletproof vakasukuwere avo vari kupomerwa mhosva yekubuda munyika zvisiri pamutemo vaudza dare kuti havaikwanisa kuramba vari munyika sezvo upenyu hwavo hwakange hwave patambo vati vakazobuda pamba pavo nekuseri kwemba vakasiya motokari dzavo vakafamba netsoka nemusango kudzamara vapinda mumozambique mavakazonochengetedzwa nehurumende yeko gweta ravakasukuwere vajonathan samukange vatsinhira kuwanikwa kwembumburu dzakashanda pamba pavakasukuwere
reason yataendera kuinstitution yoko is to demonstrate kuti he was under attack and that he was attacked and that the attack was very serious. Ndozvinyasha ndaona kuti aifanga kuine masheros nema AK rifle nema smokers anokwana kuita 113 akapfurwa pamba pake tikaona dzimba dzake dzakapfurwa izvi mune mubhedhumu nembedhrum
kushanyirwa kwaitwa nedare kumba kwavakasukuwere kunotevera kurambwa kwaitwa nedare kuti chikumbiro chakasvitswa kudare navakasukuwere chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe mukutongwa kwaitwa nyaya iyi vasamukange vaudza dare kuti vakasukuwere havairegedza kutiza sezvo vaiva mumwe wemakurukota aive pedyo navamugabe vakasukuwere avo vaiva murongi wemisangano muzanu pf pavapa ufakazi hwavo mudare vati vakange vave kutyira upenyu hwavo zvichitevera makakatano akanga ari mubato iri panguva yakapindirwa nemauto mune zvematongerwo enyika asi vakazodzoka munyika mushure mekunge vaona kuti hapana pavangagare upenyu hwavo hwese vari kunze kwenyika vasina mhuri yavo iyo yanga iri munyika nekuda kweizvi vasamukange vati vakasukuwere munhu akatozotsvaga upoteri uye akabuda munyika semubudiro wakangoitwawo navamugabe panguva yehondo pavakabatsirwa naishe rekaitangwena asi muchuchisi wenyaya iyi amai francisca mukumbiri vati vakasukuwere munhu ane mhosva iri pachena sezvo magwaro avo ekufambisa asina paakadzindwa kuti vakabuda munyika musi upi vachienda kumozambique vakabvako vakashanyira nyika dzakawanda amai mukumbiri vatiwo hapana humbo hwakati svikiti hunoratidza kuti munyika maiva nekusagadzikana zvakaita kuti vakasukuwere vatadze kunomhanara nyaya yepfuti dzakaridzwa pamba pavo vati pamwe aive matsotsi akaridza kuti pamba pavakasukuwere mutongi wedare ati nyaya iyi idzoke kudare mangwana paachazotura mutongo wake izvo zvatsinhirwa navasamukange
nyaya yedu tapedza kuadresa koti zasa izvo zvinezvi ndezvekuti emajistrate aite ruling aite judgment yati mangwana zvanziriko mangwana na 8:30 nekuti taisana nemhosva here kana kuti kwete in other words kuti ari exempt here from being prosecuted for jumping the border.
Vakasukuwere vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vanga vaenda muupoteri kunyange hazvo vati havana tsamba dzinoratidza kuti vanga vari muupoteri. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.